Ichokwadi, vanhu vanga vakatirepwa kubva mangwanani emusi wechina musi wa4 January. Marescue operations achibva atanga immediately paakazivisa ministry yandinotungamirira magovernment departments ese vane chekuita nekununura vanhu. Kana paita njodzi vakauya vakaungana isusu wacho kuchera zviro takanga tiripo naminister of state for Malikaland. Mangwanani nhanhasi tikatumira zvakare kuendako. I can confirm that the anniversary 16 of the discovery of the EU and very conscious zvekuti basa raitwa rikapera.
Saka vanga vachibatsiranawo nehurumende ndeapi makambani anga aripo apa?
Makambani akawanda. Tingati makambani ane migodhi mikuru muZimbabwe vanga varipo, vanana Fred, Fred, Rebecca, vanana Haumai. Handikazoni kuvataura vese, but kwakunge vanhu vakawanda vane unyanzvi. Uye neruzivo rwekuti vanhu vanobudiswa serezii asi vanhu vabuda vose vari vapenyu.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi mubazi renyu, dziri kuti chii changa chakonzera kudhirika kwemugodhi uyu?
Hakuna zvatati tava nazvo maringe nekuti chakakonzera kuti mugodhi udonhe chii, asi maexcess vachiri kupfuura mberi vachiita tsvakurudzo. Tatina kuzotizivisa. Priority yedu number one yanga iri yekuti vanhu vanoresiya chirudzi zvinova zvaitwa. Izvozvo ndozvamasara pari zvino vaakuchiita technical people vaakuchiita tsvagurudzo vozotiudza kuti zvii. Kana tiine zvatinozoda kuti pamwe tione tichienda mberi tichatozoguidwa nezvavanenge vabudisa.
Asi ichi hachisi chishamiso here honorable, tichitarisa kuti vanhu havanga vane mazuva akawanda vari pasi apa, vamwe vanga vatorasikirwa netariro?
Chingarege kuva chishamiso vanhu vakagara mazuva mana vari pasi. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vamwe vanga vatopererwa netariro, asi taonawo chishamiso chekuti vese vari 15. Hakuna kana mumwe chete abuda achikamhina kana anga ari kutaura kuti pane parikii vari kumurwadza vese vabuda vari vapenyu vakanaka vakasimba chaizvo.
Vamwewo ndo vanga vachiti mugodhi uyu unofanira kuti uvharwe nekuti panenge pane njodzi inogona kuwira vashandi. Ndezvimwe zvamuri kutarisawo here? Zviri kufamba sei ipapo?
Sezvamanzwa ndichitaura kuti tine vanhu vane unyanzvi hwekuziva kuti migodhi inofanirwa kuoparata chirudzii especially now zvakuti pane njodzi yanga yaitika, vachaita assessment vozotiziisa.